Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April the 18th, 2017. I'm your host, Tungameli Nkomo, and tonight we are commemorating Zimbabwe's 37th independence, asking critical questions about the trajectory of the country and the future that we all want as a people. Let's get connected on Facebook at VOA Live Talk or on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077 to give us your contribution. And we are streaming live on our three websites. That's www.voandebele.com, www.voashona.com, as well as on www.voazimbabwe.com. On this day, 37 years ago, a carnival atmosphere swept across Zimbabwe as millions celebrated the country's attainment of independence from colonial Britain after a brutal armed struggle that killed thousands of guerrilla fighters and civilians. And of course, the Rhodesian forces of Ian Smith suffered heavy losses too. In December of 1979, negotiations between the Rhodesian government and the Liberation Forces, led by Comrade Robert Gabriel Mugabe and Comrade Joshua Mqabuko Nkomo, culminated in the Lancaster House Agreement. An election supervised by colonial Britain followed, and Mr. Mugabe became Prime Minister. A new Zimbabwe was born. It was all good. Happiness cascaded like the mighty falls of Victoria. Ilanga la namhlanje ilanga lika April 18 ilanga lika sibuse zulukandaba ilanga esilithakazelela lo sonke njengesizwe ilanga lapho ilizwe elathola khona uzibuse evela kuhulumende ka Ian Smith uhulumende kwabancindezeli phela ngemva kwempi eyabulalisa abantu abaningi kakhulu izakhamizi nje kanye la mabutho esingathi ngama-guerrilla fighters. Lamhlanje sesikhangela ke emuva sibuza imbuzo eqakathekileyo ebuzwa ngumuntu wonke ukubana kambe inkululeko sisiletheleni njengeZimbabwe. Siyathokoza na ngokwenzakala elizweni. Kuyini sesikufezile njengelizwe? Mivunzo yatiri kuvunza nasi muri yeZimbabwe tichicherecheza zuva rekuzvitonga kuzere zuva reindependence. Tinoziva kuti nyika yakawana rusununguko nezuva ranasi muna 1980. Rusununguko kubva kutongi kana kuti kutungamiri weudzvanyiriri utungamiri wa Ian Douglas Smith. Nasi tichitarisa kumashure tiri kubvunza kuti zvii zvatati tawana senyika uyezve pane zvimwe zvatiri kuchema-chema nazvo here, zvii zvingaitwa kuti tiwanikwe tichifara senyika. And of course on this day again, at the invitation of the Zimbabwean administration, Jamaican reggae superstar Bob Marley flew in to Salisbury, now Harare, and performed his specially dedicated song for Zimbabwe at Rufaro Stadium.
Struggle.
The song of Robert Nesta Marley, otherwise known as Bob Marley, the Jamaican superstar who performed on this day in Harare at Rufaro Stadium at the invitation of the new Zimbabwean administration. Fast forward to 37 years later. There are more questions today being asked, being raised about our independence. And, you know, as you would expect, people's views are varied. There are some who, you know, applaud the Zimbabwean government. That's the government of President Robert Mugabe for sticking with, you know, black people, trying to empower them here and there. But there are critics who say President Robert Mugabe has destroyed the Zimbabwean, you know, people's lives. They point to the economy. And today, the platform is yours. We want to hear your views. Joining me now is a youth activist, that's Vimbaishe Mushwaburi from South Africa. Good evening, Vimba, and welcome on Studio 7.
Good evening, Tunga. How are you? Thank you for having me today.
We are honored to have you too as our guests. Let's dive straight into it. 37 years after independence, where are we today as a country? How would you characterize our situation?
You know, I am 35 years old and the country celebrates 37 years today. And I don't want to sit here and speak that the country has seen nothing good for the past 37 years. I mean, I was lucky enough to live during the good times of Zimbabwe, if you know what I'm saying. But as I grew older to a certain age, things started getting harder. And as they got harder, every Independence Day, people have a string of hope taken away from them. People, the next year, they have a string of hope taken away from them. And for many years, people have lost hope slowly. Until today, 37 years, I can say that it may be 37 years, but we have got more than 37 problems that have got to be dealt with by our leaders or by ourselves as citizens. So I can't really sit here and comment about where or how far the independence has taken our country to, because as I sit today, I don't know. I can't even sit and mention that on today we've got jobs, we don't have jobs. I can't sit here and say today we've got homes. We don't have homes. We're scattered all over the country. I can't sit here and say we've got good health care. There is no health care, absolutely. The irony of the health care part actually is the fact that Zimbabwe carries like a huge percentage of nurses around the world. And the irony is that Zimbabwe has got the worst health care. And the nurses are not in the country. The nurses are outside the country. So I can sit here and mention 37 problems, but I'll take a better part of your show. And that's all I can say about today, that I sat down and I came up with 37 problems. 37 years of independence, and today I sit and I come up with more than 37 problems that our country carries today as I speak.
Vimbaishe Mushwaburi, youth activist based in South Africa. Please do stay on the line, Vimbai, as I welcome our second guest tonight. And that's none other than Chimurenga music guru, Thomas Tafirenyika Mafumo Vamkanya. Good evening, Mr. Mafumo, and I'm honored to have you on our show.
Oh, thank you.
Yes, sir. 37 years down the line, Vamkanya, you were there in 1980 on this day. Where are we today?
I don't know where we are today because today it seems there's nothing to comment about today because, the country is in shambles. Now, and people are suffering today after all what they fought for. That war was for nothing.
In 1990, Mafumo patakawana rusununguko, ishuviro yenyu ne Zimbabwe yakanga iri yekuti ichi. What did you want to see, happening in Zimbabwe? What life were you anticipating as a Zimbabwean?
Taifunga kuti zvinhu zvisana gazvisatinakirawo tese tese sevanhu vatema nekuti nyika yaimbotongwa nevarungu uye zvino yatongwa nevanhu vatema. Afrika zvatowestern zvaiitika nenguva yavarungu zvenguva yevarungu nguva yevarungu zvavanhu vari kutoti zvainga zvitori nani zvinhu iye zvinezvi zvaitisika. Nyika yanumber 2 country in the whole world. Yaka bengi breakfast yekuAfrica zvino izi tikuona kakuningirika kunga kwacho kwatirikuita zvinhu zvacho zvatirikuita hazvisiri izvo bcause kune ungabva zvakaro vanhu vacho vari kupa havabatwe hakuna chiri kuvhoitika chinoratidza kuti kune rule of law. Hakuna rule of law kunyika kwacho. Ukashora zvinoitwa napuresident unobatwa. Asi iyo vari kukanganisa zvavo havatoshorwa. Zvino handionei pane zvakanaka kuvanhu. Vanhu ivava vanhu ivava kune vamwe vanhu vanosapota vanhu ivava. Handizivi kuti vane vasapoterii. Handizivi kuti rizini kana vari kusapota here zita rekuti zvanhu kana kuti vari kusapota future yevana vavo because future yevana vavo ka nevanaetese tese ndoyatiakumbira kuti vana vedu vagogarawo zvakanaka kana tichinge tafa isisi nyika yogaitoisiyawo nyika ichiita seichigarikawo zvakanaka vanhu vachiwana kudya vachiwana mabasa vachiwana zvese zvese zvavanotombowana kunyika hazvisi kuitikapa.
Hanzi na Mukanya Thomas Tafirenyika Mapfumo, hanzi zvinhu zvaita manyama mire neroongo. Vamukanya, rambai makabata parunare. We were joined by Nick Mangwana of ZANU-PF, but I'm told we have lost him on the line now, but we'll be trying shortly to reconnect with him. Limba ngiphenduke kuwe ela kusasa leZimbabwe uyathi kubana akulamisebenzi into kazimanga kuhle ulibona elimi njani la kusasa lelizwe
uyazi la kusasa linzima ukuthi ulicacise kahle ngoba nxa mina ngihlezi namuhla ngiqale ukukhuluma kuhle izolo xa mina ngihlezi khathesi into engicabangayo ukuthi ngingakaqalisi ukukhuluma ukuthi ukwesaba okungaphakathi kwami ngikwesaba okukhulunywa ngobaba uMkhanya bamkhanya bathawura bakathi tinotshka ukataura zvinoreva kutoti upenyu hwako hwatove in danger ndine mazuva mairi ndichitaura asi already my family is worried kuti ah zvinhu zvawatanga nazvo izvi zvichakusvitsa kupi because watozvipinza munyakanyaka yakaipa which is a matter of fact that we are not supposed to be feeling like that. So ramangwana ramuri kundibvunza andimbori understand kuti tingataura kuti ramangwana richauya rakaita sei kumbe kuzabuya kukuhle kumbe sithi asihlaleni phansi sikhulume ukuthi siyenze kanje. Asi ramangwana ranikangotaura chete ringagadzirwa nderekuti isu ma youth anasi, isusu ma residents anasi, isusu vavaki dzanive Zimbabwe vanasi, isusu the people of Zimbabwe. It is our responsibility to make sure kuti we do the right thing. We use the ballot box.
Mm-hmm.
We need to register to vote. Ndiro remangwana rega ratingangobatirira. Because zvekutaura kuti ah baba tichazovabvisa pachigaro zvakazoti uyu ningi ma minister izvozvo to me it's lost hope. We have to make sure that we go to the ballot box, meaning that each and every individual, that is that is what I'm preaching even on social media, that our responsibility is to make sure that we register to vote. And our responsibility is to make sure
Dimbai, let me jump in there. I'll come to that point. That's a very important point. And now we are joined back by ZANU-PF UK Province Chairman, and that's Nick Mangwana. Va Mangwana ma swera sei. Taswira mushe ndimi kamuri kupemberera zuva rekusitonga kuzere nhasi kuZimbabwe uko
ndizvozvo chaizvo tisu tiri kuno tisu tabatana navamwe kupemberera zuva rekuzvara kwenyika yedu.
Mm-hmm. Vamwe vari kuti vamukanya apa vari kuchema hanzi aiwa zvina zvina kumira zvakanaka munyika zuva iri haricharevi chunhu kuvanhu vakawanda nekuti bato renyu reZANU-PF rauraya nyika. Muri kuti chione mashoko aya
rusununguko rwatakarwira ndehwekuti vanhu vasununguke kutaura zvavanoda nezvavanofungawo nekufunga mifungo yavanofungawo. Hazvireve kuti mifungo yacho inenge iri correct, hazvireve kana kuti iriyo yechokwadi, hazvireve kuti pane chingaitika kwavari. Chiripo ndechekuti nyika haina kufa, nyika iri kutodhuruma chaizvo iye zvino izvi. Pana machallenges hongo ari munyika, asi hazvireve izvo kuti vanhu munotadza kupemberera zuva rekuzvarwa kwenyika yenyu nekuti nyika iri kufesa machallenges. Zvinhu zviri kufamba mugwara in the right direction, gwara ratakananga naro riri ndiro chairo, asi hongu pane zviri kushupa munyika.
Saka ndezvipi vamangwana zvamungati matozadzisa sebato riri kutonga since 1980?
Sorry?
Ndati ndezvipi zvamungati. Yes, muri kundinzwa?
Ndakukunzwa.
Okay, ndati vamangwana, what would you say are your, you know, landmark achievements as ZANU-PF since 1980?
There are quite a lot, too numerous to count. chimula tsiro ngere kana chishona.
Ah, ichero.
Ichero. Okay. This is a conversation that takes place year in, year out. On this day, there are way too many achievements to really enumerate. Let's start with the flagship, which is obviously a very good education for the population. We move on to electricity. Electricity supply in 1980 was just restricted to certain places and certain areas, and it was not covering as the country as much as it does now. But we embarked on a very big rural electrification program that far and wide places and even remote places are covered with electricity. That the capacity is expanded so much to a level where literally almost every growth point has got electricity. So that's a very good outcome. We in 1980 we had one university. Now, if we add every university that we have, I think we are between 18 and 21 now. Obviously, I'm counting the others which are being built. So, which is a massive achievement in a period of 37 years. We had very few secondary schools, but between 1980 and 1990, we built what they call upper tops and primary schools. And we are talking of over 3,000 schools that were built, which obviously augment the education. We didn't have provincial hospitals here. There are challenges in hospitals at the moment, obviously, but we didn't have provincial hospitals in every city. But look, you go to Chinoy, you will find a massive hospital there. Which is the provincial hospital in Mashonaland and West. And you go to almost every province, you'll find there's a massive hospital in that place. These are some of the achievements that that we attained under the leadership of ZANU-PF.
Okay, but vamangwana tichi tarisa nyaya ya ma universities ya muri kutaura nezvayo chokwadi ndechekuti hongo vanhu vakadzidza asi havana mabasa. You find munhu ane ma degrees mairi matatu kana kuti mana ari kutengesa madomasi mumugwagwa. Izvinhu zvakanaka here izvozvo?
No, sorry, I just got a bit of a part of your question, but now so far, I will take some of my questions.
Yes, unanamuna nema degrees, agaziza nema degrees, maviri matatu, ari venda, chitenge samu mgwako.
No, ashinakunaka, per se. Yeah, on the face of it, ashinakunaka, clearly, would prefer situation, yokuti munhu sends the pastor academia. So unemployment is an issue. It's one of those challenges I was talking about. But as you could see, man, worry could see that they could have the same challenges because in any current figure of Britain, you don't want to have a PhD and take some power and take a fair idea and catch it for Dore Momo. Asi antisi kuti ndo kwatino fana kuendesa nyika yedu ikoko. Nyika yedu inofana kunge iri pai in a situation where it has got to absorb all the graduates that are outputted by our universities. So it's a challenge. But it's not a failure.
Please, just stay on the line there, Vamangwana, before we take Vimbai and Vamkanya. I know they are burning to, respond. First, Tate Umlaleli Lapa, Oscar Oskidon Ndlovu, Ose Slovela, Gunjan Robin Ndlovu.
Hayi sikhona njani lana?
Hayi sikhona unjani Slovela ba?
Hello. Hayi ngiyayithi sikhona wasavuna ukuyinyonyana njani.
Aha, singenile kuhlelo ba sikhuluma ngeindependence. Yebo Ndlovu. Singenile kuhlelo baba kusiphi umbono wakho?
Hello.
Yebo qhubeka ba.
Ipentsi ayizibonisa ukuthi kakhulu ngizibona ukuthi Ngeke sifinyelele abantu izikole azika mabhuku, amaklinika, ezibhedlela azika lutho. Laba bantu abaningi sebaphuma ngaphandle kwelizwe bayazidingela imisebenzi. Imisebenzi kayikho, abantu bahawula akula msebenzi. Imali izokayikhuphaza.
Mhm. Hayi siyabonga baba Ndlovu ngokungena uhlelo ba. Aha. Vamkanya manga muchida ku responda kuna ba mangwana pinda yenyu ipapo.
Handifunge kuti inizo ari kutaura baba vano vano vacho ari kuenda kuzvikoro kunofunda kuti vagotengesa here vaite ma venda here. Koinda vari kurambira vari pachigaro vamugabe vari kurambira vari pachigaro iyo vachembera kudaro zviri kufamba sei mwambo wabvunzo iyo vamuri kubvunza ava kuti vari kurambira pachigaro ende vari kuda kuti vapinde mumaelections iyo variwo vasvitsa nyika payasvika apa vari kuda kutsvage vari kutsvagei mumaelections ayo vari kuda kuti vaparadze nyika vaisvitse papi ndoda kuziya kuti ndo mubvudzi wangu ndoda kuziya kuti vada kuiparadza kuisvitsa papi nyika.
Aha, runare rwa vamangwana rwakata asi vatichavadzosa in the next few minutes tichavabvunza mubvunzo wenyu vamukanya timboverenga tsamba dziri kutumirwa nevatereri ke sibale incwadi esizithunyelwa ngabalaleli lapha enkundleni yeFacebook kulo Farai Hove othi yena 37 years of independence but look at the state of our roads, schools, hospitals and the country's economy. To me, ZANU-PF must go to hell with their so-called independence. Mugabe is worse than Smith. Unyasha Tafirenyika uti yena, if Rhodesia and Zimbabwe were little heavens, which one would you go to? That's a tricky question there by Nyasha Tafirenyika. Kuzoba lo Philip Rongwe uti yena, we are still fighting for our independence. Timbo wona Sylvester zvelivanzi zvambila hanzi kwandiri zuva iri rinoreva zuva ratakunda udzinyiriri hwevachena tichizvikanda mumukanwa meshumba neutongi hwechitema. And Alex Million says it's a reminder yekuti tichingori varanda munyika yedu yatakapiwa naMwari. Ngiphenduke kuwe Vimbayo umzwile ubaba mangwana ekhuluma lapha ungathini ngamazwi akhe.
Mina ngilombuzo owodwa, I've got one question for Mr. Mangwana. And ngizobuza ngesilungu nechishona because I want him to understand when he comes back online.
Mm-hmm.
Number one, Mr. Mangwana is based in the United Kingdom. And I've just been going through his profile. He's been based in the United Kingdom for almost 20 years. So him being based in the United Kingdom, he's got young men as children as well who have been based in the United Kingdom. My question to him is, if Zimbabwe is as good as he says it is, why isn't his children in the University of Zimbabwe today? Why are they not in the why are they in the university in England? Why is he based in England? Why isn't he going to be based in Zimbabwe, where he's dealing with the situation right at hand, as he is speaking for ZANU-PF? Let him go to Zimbabwe. Let him deal with the potholes. Ngavayende ukoko kunelano, kutengisa madomasi, and understand it better. That's when we will be able to say, oh, we are listening to Mr. Mangwana. Mr. Mangwana is standing up for ZANU-PF. Not when he's having the luxuries of also trying to hustle in the, in another country. Saka inini mubvunzo wangu kwavari ndokuti aiwa Mr. Mangwana, kana muri kutaura kuti aiwa Zimbabwe yakanaka, tikugadzira zvikoro, tikuita zvakati, tikuita zvakati, inini makaendeswa nei ku United Kingdom? Kana muri based ku United Kingdom? That's my question.
Mm-hmm.
Because zvichemo zvedu zvatinazvo today, I am sitting here in South Africa because of Zimbabwe. Mr. Mkanya is sitting in America because of Zimbabwe. ZANU-PF is based in the United Kingdom and has been based in the United Kingdom for the last 20 years or whatever. Asi tese tukutawala Zimbabwe and a team of Zimbabwe match. That's the irony in everything. Her team of Zimbabwe match and a team of Zimbabwe because of the situation that is there. So how are we going to have a ZANU-PF a representative in the United Kingdom? No, kune zvikoro zvakanaka, kune ma university akanaka, takavaka zvikoro tikazodai. Tinoandastanda kuti akuna mabasa. Really, that doesn't make sense. Personally, for a Zimbabwean to be able to say no, zvakanaka kuZimbabwe, usikagari kuZimbabwe kwacho. Tikuchemerera kudzokera, kuti zvinhu zvinake kuti tidzokere. So that's my only question to him. I'm not going to get into detail about what he said, because at the end of the day, he's not even there for us to see kutaha for sure Zimbabwe zvakanaka.
Fortunately, Mr. Mangwana is back on the line. Mr. Mangwana, question number one from Mkanya, Thomas Tafrenga Mapfumo. Hansi, why is President Robert Mugabe refusing to go? Why is he contesting the next election when he's so old? Question number two from Vimbai. Hansi, Imimi, you are based in England. Why are you not based in Zimbabwe? If, things are as, okay as you'd like to portray. And why are your kids going to school in England? Why can't they be in those schools and universities that you say came because of our independence? Mr. Mangwana?
Start with the first one.
Yes, go ahead, sir.
President Mugabe is being chosen by his party, ZANU-PF, to represent it. So I think the question probably should be directed at the whole party. The party is choosing President Mugabe to represent it. 10 provinces, which are the provinces of the country and which are also the provinces of the
country.
Is that an interference or is somebody talking over me?
Mkanya wakumana. Vamangwana wato dropa bozi mawatu uka
mkanya. Ayu, wangawa dropa. So, wawo wari kutawara zuse. Nanga manga. Wana msura.
Ayu, asimusa. Musa daru, mkanya. I would like to apologize Mr. Nick Mangwana of ZANU-PF. Obviously, he feels offended by mashoko. Haba mkanya. I invited Mr. Mangwana to be on the show, and I invited all the guests. I'm very sorry I didn't. When we invite people, Amkanya, we don't expect to.
I want to attend. I'm a woman. I know. I said I'm going to run.
Okay, not tender, Wamganya. And that's Thomas Tafirenyika. Mafumo there is also dropping his line. He said something offensive to Mr. Mangwana. You know, I came in, I was like, you know, let's be civil. Let's keep it civil. But Anzi Namkanya, but some asterisk. Uzondile ubaba Mapfumo uthi kafuna ukukhulumisana labantu bezana uPF isequmileke ucingo lwakhe vimba yakungene khona apho dadewethu
mina ke nxa sesikhuluma so abantu bezondile ye abantu bavunyelwe ukuzonda. People are allowed to get angry, but I also don't agree with obviously I wouldn't agree with the fact that anybody still deserves to be insulted. But at the same time, we may be able to understand why he's angry. Maybe the insults part are not good. Mr. Mangwana possibly speaks from what he is, you know, what he's expected to speak. I want to believe that. I don't think any of the ZANU-PF people actually believe what they say, because they just say things because that's what they're expected to say. They are in the party. They can't speak against the party. They have to speak for the party. But unfortunately, Mr. Mangwana, we have to tell you that we now know the truth. We now know the fact that what you're telling us is not true. And what you're telling us is not going to work for us. And even as much as you try to convince us that schools in Zimbabwe are good, education is good. You know what's funny, Babantunga, is that they say education in Zimbabwe is good, but there is no single child that doesn't have school fees that is allowed back into school. If you don't have school fees, no education. And no matter how hard you try, no matter how good you are, there's been so many situations, Babantunga, that have come even on social media where a child has passed and is not being allowed to go to the next stage because awula mali. And the government won't intervene. Let's talk about, you know, I'll talk about simple things like you know, currency. Currency is every citizen's right. It doesn't matter where you are, whether you are in Africa or you are in Europe. The country has to at least have money. The country has to at least have something for us to work with. But we don't have, there's no cash. There's no cash in the country. There is no power. I was in Zimbabwe for 48 hours. I had power for 2 hours. So there is small little problems that we can sit here and listen to the ZANU-PF representatives saying, no, we will give you this, we have given you this, we have given you land, we have given you this, but as a matter of fact, they have given us nothing for the past 37 years. But what they've done is they've taken for themselves. So, I mean, who are we for us to, I mean, why are we good? Why should we listen to them today, 37 years later? Why should we sit here and listen to them telling us that, no, we are going to give you the best this, the best that? Health in Zimbabwe is terrible. There is, you know, let's talk about children being raped. Let's talk about women being abused. There's very few organizations that are standing for them to be able to stand with these citizens. So, I mean, at the end of the day, the elections are coming. We don't have power right now to literally remove the president and ZANU-PF off where they are. But the only power that we have as citizens is to go to the ballot box, like I said. That is the only thing that I will preach, the ballot box. So no matter whatever they say, we now know, we want them to know that we now know what we are doing. And we now understand the fact that if we don't stand up and do something now, get up and go and vote, they are going to remain in power. And what does that do? It ruins our children's future. What we are doing by sitting is the fact that we are killing the next generation. Do you know that your child who is 6 years old has got no idea of what a real road looks like? A real road. They've never seen one.
Aha, ngubamba umlomo khonapho dadewethu Vimba, ngizaphenduka kuwe. And And again, I would like to apologize profusely to ZANU-PF UK Province Chairman, Mr. Nick Mangwana, for being verbally abused by Chimurenga guru, a musician, Thomas Tafirenyika Mafumo. I invited both gentlemen as guests on my show, and what happened is that Mkanya, that's Mafumo, took umbrage at the sentiments that Mr. Mangwana was expressing. You know, he was talking about their achievements as the governing ZANU-PF party. But Mr. Mafumo somehow felt offended, and he literally and verbally, you know, he verbally, rather not literally, verbally abused Mr. Mangwana. And we really regret that we don't encourage such a kind of behavior on Studio 7. We are a very civil station. We encourage discourse, debate from, you know, both sides of the aisle, without, you know, really people getting at each other's throats or abusing one another. Vamangwana, tine urombo, siya tolisa kakhulu. We would like to apologize, and we hope you will accept this apology. Timbo tora mtereri vati gere ita fumanei. Makadi vata fumanei.
Dizofara baba makadi ei.
Aiwa tripo edu e mariona ose izuvare independence.
I want to know why most of the Shamarari, Chirongwa Shamu Tipangu, and the Chakanaka.
Tinotenda Skuru.
You are a Nazi Rangaraka Nakazaro. I see Chinotinet and Chokoti, Chokwadi, Avadikuti, Zanova Chizive, Bano Chiramba. Chinondi was a Lechekuti, Ranik Mangwana, Largu Britain, sure. Ini dakarara manishi pinda chikoro noku mai vachijuru jamajuru ndichienda kuchikoro. Mm-hmm. Asi pari zvino ndiri munhu ari kutambura nechikonzero cheruling party kuti zvavakativimbisa for the past 37 years hapana kana chimwe chete chavakadzadzikisa. Inorombo zvikuru kuti vara mashoko awa nekuti ndinomboshiteerera Studio 7 inotiitira zvinhu zvakanaka kwazvo nekutibudisira nhau dzakati koshera. Vachuma kana vagadzira ndinofara hangu handisi kuvatuka basa zvabva mukuitwa navamwe vangu ava haisiwo nyaya yangu asi chokwadi changu ndechekuti vaifanira kunyarira mukuru wedu anonzi Mugabe kuti vaifanira kunge achizorora achinovedza mupinyi nekuveza migoti nekupanga vana mazano kuona kuvaitira ngano asi otherwise ndiri kuona sokuti vanhu vari mubato ava vari kuwana mukana wokurarama nokuda kwekuchembera kwomukuru uyu nekuti haachisina decision nyangwe zvazvo akadzidza asi zvinotinyadzisa zvikuru nekuti izvo zvitotarisa kuma TV zvikaona kutoti kana motikari havana kuburuka chino chinotinyadzisa pasi rese renyika kuona mutungamiri wenyika achitadza kusimuka saka nazvo indiita sokuona kuti vechiduku varipo ndo vari kutiregerera isu tabvezera uye zvakare vakapuwa mapurazi vakavimbiswa nhema nekuti zvikara tikatarisa kupurazi rinonzi yakatobva namai Mugabe vanga vachigara vanhu imomo for the past 20 years asi navo vakudzinga vabve vaisemuka manzo at the end of the day muchaona kuti rusununguko rwomunhu muzimbabwe nokuda kweruling party hapana zvachose chose kureverana nemu saka ndinoda kupa pfungwa yakanaka kune vechiduku vari kunze kwenyika somuzvare wanga ari kusouth africa kuti wataura mazuva andanzwisa kwazvo kuti vanhu vanofanira kuchishandura pfungwa dzavo nokuratidza chokwadi chiri pachena vasingatye nekuti kana tikadzokera mushoko ramwari tinoona kuti mozisi wakagara mupa mafarao kwamakore anokwana kuita 40 akatiza munyika iyoyo sezvakaitawo magorira vachienda kune dzimwe nyika kunotigwira rusununguko mozisi akagara 40 years ari kunze kwenyika akadzoswa zvina mwari kuti anotora vana vaisraeri munyika yakambenge aapara mhosva saka taingoita sokufara kuti otherwise president vachati sita panzvimbo iri nani vachitongwa kwamakore mashomana. Good example vaMandela, only 5 years vakaratidza kuti ndiri munhu wakura wakwegura, ndifanira kusiyira vechiduku mukana. Saka ndinorombo kwazvo navakomana vanotaurawo kana kuti madhara akaita sana vachuma vanoita sokuvakiridza vakiridza, pane kuti vasunungure purezidendi awane nguva yekuzorora yakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa vatapfumanei.
Tinotenda zvikuru, aiwa, iva ine nguva yakanaka, ndatenda kwazvo.
Okay, thank you so much. Siqhubekele phambili ngohlelo lwethu lwanamhlanje. Abasanda sixhuma sikhuluma ngelanga likazibuse, ilanga le-independence phela. Kuyini okuhle selikutholile 37 years down the line? Sithathe umlaleli uMadube kwele Botswana. Linjani Madube?
Sikhona, singabuza lini?
Hayi, sikhona, selingenile kuhlelo mama.
Ye, ngifuna ukukhuluma ngesishona.
Okay, taura yenyu Madube.
Inyangu ndinotambudzika pamusoro peindependence, nokuti kana ndikarangarira hama neshamwari vari muvhumu nokuda kwenyika nyika yedu yechiberekero, zvinorwadza kuti nhasi nyika yagwadama kudai, vanhu vachitambura, vamwe vanhu vachitaura kuti mutungamiri ngaarambe aripo, asi vanhu vachihwa kuti nyika iri kuchema nokuda kwomunhu mumwe chete. Zvinhu zvinonditambudza mukati moupenyu kuti munhu angabatanidza muromo wepasi newekumusoro achitaura munhu wakwegura kudaro ari kutotambudzika pakufamba kuti arambe aripo. Vanhu vanotaura vachidaro, vanhu vari kudya vachiguta, vari kutambudzika chaizvo chaizvo, havatauri zvinhu zvakadaro, vangadii vachitonzwa tsitsi kuti mudhara uyu dai vamuzorodza. Ini ndinonzwa kurwadziwa patakatora nyika, ndakafungidzira kuti tapinda muKenani, asi handida kuziva kuti tichiri muIjipiti. Vanhu vari kutambudzika zvinorwadza. Munoziva nguva yamambo Farao achitambudza vana veIsraeri? Ndo matambudzikiro ari kuita vana veZimbabwe. Asi ndinoda kutenda kuti ichi ngative chidzidzo kuvanhu veZimbabwe, kuti vagone kuisa musoro pamwe chete, sezvo takatarisana nemaelection. Kurwadziwa kuri kuita vanhu kuchaita kuti vasumuke, kuti vaende kunonyoresa uye vaende kunovhota vachiziva pokuisa X. Chokwadi chokwadi, vanhu vakatadza kuisa musoro pamwe chete. Kuchema uku kuchapinda kwatiri kuona nhasi, kuchava nokutambudzika kukuru kudarika zvatichiri kutaura. Dai vanhu vachindwa vachifunga samafungiro angu, hazvichadi kuti vanhu vaite zvemagurupu magurupu. Zvaakungoda kuti vanhu vaite gurupu rimwe chete, vaise musoro pamwe chete, vainde kunovhota vachivhotera munhu wavanoona kuti ungagona kunyukura nyika yapinda mukati mamadhaka. Zvinorwadza, vana vaperera mukati menyika dzokunze vachisiya nyika yavo yakanaka kudaro nokuda kwokutambudzika. Nhasi zvikoro zvakubhadharwa nembudzi nehuku. Munodawo kutambura kwakaita sei kuratidza kuti vapererwa, vanhu vagumirwa, vava kushayiwa kana chokuita mukati menyika yavakatamburira. Nhasi isu tiri kutambura kudai tiri mukati menyika yeBotswana, vabereki vese vakapera kushayika munguva yehondo. Tiri kufungidzira kuti pamwe nyika yedu ichachinja, asi pamakore 37 haasi makore ekutamba nawo. Ndaingokumbira ruzhinji rweZimbabwe, dai vanonzwawo ndichitaura, ngatiisei musoro pamwe chete, tiinde kunoisa esi patinoona kuti apa pachaita kuti nyika yedu ibve mukati mamadhaka. Hakuna chimwe chinhu chingaitwa ndokokuisa musoro pamwe chete kuti vanhu vainde kunonyukura nyika yapinda mukati mamatope. Hakuna unonyukura, ndisi tinofanira kunyukura, nokuti munhu ari kutitambudza ndisi takamuisa pachigaro. Saka ngatifungisisei, kana tichiti hatichamudi, ngatiratidza kuti hatichadi zvachose.
Ndo
mashoko angu etikangana kuguma.
Tinotenda Madhuve nekupinda muchirongwa. Regai timbotora vamwe vatereri.
Ndinotenda.
Aha, ngumadhuve lo vekhuluma iseBotswana. Siqhubeke sikwele Botswana. Vimba iqhube kubambile khonapho tatewethu. Sithathe omunye umlaleli kwele Botswana njalo, Vanyoni. Makadi yenyu mkomo wangu.
Ndifare hangu baba, nokuti ndiri kurwadziwa baba, hanzii ndingataura sei, but mondiregerawo.
Ko chichanetsa mukoma wangu?
Hapa chinorwadza. Zvinorwadza baba kuti tifare independence yatanga tikadei tiri patiri izvezvizvi.
Asi ndimbotaura ndakamirira ZANUPF Vanyoni. Ivhu takamupa mane mapurazi, pane mutemo weindigenization wekutora makambani zvizvimwe zvamuchachemera futi iye zvino izvi takumubvumisa kuti kana musina mari sezvo mari ichinetsa mumabhanga makugona kubhadhara maschool fees nembudzi nezvimwe zvipfuyo
baba ndoda kutaura ya baba kuti dai taiziva kuti ndozvichaitira vamugabe izvizvi handifungi kuti pane munhu aitomboenda kuhondo kwacho ikoko uno nunga futi baba hatina kufunda izvizvi isimazeredi nemhaka yehondo baba zvokuti otherwise vamugabe nevasapotazi avo dai vatinyara munyika muya dai vadorega zvinhu kuzova parunhare vachizwa zvakadasa izvizvi zvinogumbura nokuti munoziva hivo baba isu takadai tiri masango saizvizvi takaneseka hakuna munhu akatambura somunhu akanga asina futi muhondo baba vana mubhibha vana baba ndo vanhu vaitambura kudarika masoja nemaganda anganga nepfuti baba ivo vana vachifamba usina pfuti usangana negrupu nepfuti apo usangana nemasoja nepfuti usangana negandanga apo wairarama sei zvinorwadza baba zokuti otherwise ndinokumbira hangu mapastors ose omuzimbabwe nemachechi vese navatungamiri vese vagare pasi vanovatire mazimbabwenzi ose kuti vhoti yavo isapota baba vhoti yavo ngairevi kupota ivhotere rugare munyika nokuti vanhu vokuchera mafoni vese tiri kunze kwenyika iyezvi ndakadai sezvine handisitaurisarangu ndangoti ndinyoni ndine zakaita 24 years ndipabasa handina pigi nandakaona kana sendi baba izvizvi asi tiri muno munyika munomu sendi ndakabva nyitiza kumuka asi dai baba taiziva kuti nyika ndo zvaichaita baba hataimboenda musango kunodzinga nhamo yanga yakagara yakazvitekesera musango nhamo iya kwai kuzimbira kuvanhu mazimbabwe akazvinakira munyika yavo izvo nhamo iya mugabe ndobva aita endorse nhamo iyoyo kuti iti bvamo yoda mwari apindire ngatina matei mapastors ese
tivotere aiwa tinotenda vanyoni nguva ndizvo zvatyana regai timbotora vamwe vatereri asi tinotenda nekupinda muchirongwa aha siyabonga munyoni lowo vekhuluma kwelebotswana ngingakaphenduki kuvimbai ke sivale ezinye incwadi lapha kulo peace xwayizi thamkandla uthi yena kube kukhona inkululeko ngabe sonke sisezweni lethu siyesebenza and yonke into ibe ihamba kahle. UBernard Spanda uthi yena eqinisweni njengezizalwane zeZimbabwe asikawuthola uzibuse. Abathola uzibuse zinkokheli zezanupf nabalandeli bayo hashi uzulu wonke weZimbabwe akukho esingakujabulela. Ilanga lalamhlanje mhla ka-18 April ngabe liyaguqulwa libe yilanga lesikhumbuzo sabazali bethu abasishiya ngombhuqazwe wekukurahundi. Usakhile Lili Naya uthi yena lilanga lokujabulela udubo eZimbabwe engxenye nga alizalwanga ngazi dube kangcono. Kuzoba lo Gessler Reza Mhlanga uthi yena uzibuse wenhlupheko. Sesisiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. That's a 5 minutes before the hour of 9. And before I come to you, Vimbai, to give us your last word, we had scheduled to play a track from Thomas Tafrenyika, Mkanya, and we are still going to honor our schedule, and that's the track Mamve Mve.
chipo, chipo iwe. Johnny, Johnny.
Anzi musha wenyu wa mai chemera, nyika inyu wa mai chemera yaita mamve mve. Thomas atafrenyika mapfumo lapo esithi ilizwe elali likhalela selimangobongobo selizimvuthu. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje heading towards the top of the hour. ZANU PF, of course, has been in government for the past 37 years, and some of its achievements, it would argue, include the distribution, redistribution of land from white commercial farmers to, you know, landless blacks. That's the land reform program that started shortly after the year 2000. And the party also has the indigenization, you know, program that seeks to empower black people. And, of course, Zim Asset, which has been failing to take off because of a lack of funds. Zimbai, nipendo ke kuwe, give us your last word. What's your wish as a young person looking forward?
Can I not speak about my wish? Can I leave my last word reminding people of
okay,
my problems?
Give, okay, give,
now
us, give us your last word.
Zimbabwe.
Give us your last word.
Zimbabwe. My last word, kwa muri vagarive Zimbabwe, ndiyo kudai. Ndiyo kuti, ndoda kukurangaridzai kuti mvura yenyu iri muZimbabwe haisi healthy enough kuti muimwe. Ndoda kukurangaridzai kuti kune vana muZimbabwe vari kurwara izvezvi netyphoid. Ndoda kukurangaridzai vari kurwara vachifa netyphoid. Ndoda kukurangaridzai futi kuti mosquito muZimbabwe iri kuuraya mwana nemalaria. Ndoda kukurangaridzai futi kuti kune cash crisis, hakuna mari muZimbabwe. Ndoda kukurangaridzai futi kuti mahospital emuZimbabwe haasi kuita, vanhu vari kufira muzvipatara. Ndichikurangaridzai futi kuti vanhu vari HIV positive vari kufa, not because hakuna matablets, but because hakuna chikafu chekuti vakwanise kudya, vachengete muviri wavo une utsanana wakanaka zvakanaka. Ndoda kukurangaridzai kuti kune vana vari kuenda kunotengesa kumamaketi, vana vadiki, you find vana vane ma 7 years, vane ma 8 years, vari kuenda kunorana misika. Maproblem anenge achiitika ipapo ndekuti vana ivavo vanogona kurepwa nevarume varipo ipapo. Vana ivavo vanogona kusaunderstanda kuti chii chiri kuitika. Inonzi child labor. Ndoda kukurangaridzai kuti kune mapurisa ari kungopinda mukati mumarokeshini vachigadzirisa maspikes ekukandira murodhi zviri illegal munyika medu, and zvinhu izvi zvakatoita kuti mumwe mupurisa arohwe nemotokari akaposa afa. Ndoda kukurangaridzai kuti izvezvi so hakuna mabasa, vana vedu vagere.
Okay, 15 seconds, let's wrap it up, Vimbai.
So all of us have got the responsibility yekufunga kuti yava nguva yekuenda kuno register to vote. That is the only solution that we have right now. That's it.
Thank you there. That's Vimbai Muswaburi, a youth activist and one of our guests. Thanks also to Nick Mangwana, ZANU PF UK province chairman, and Thomas Tafirenyika Mapfumo for gracing our program. Happy Independence, Zimbabwe. Let's make another date next week, same time, same radio station, different topic. I'm your host, Tungamilinkomo. Peace.